musangano rewanhu vakashungurudzwa kubudzidza nezvematongerwo enyika. Haa, tinoona sekuti sangano renational peace and reconciliation commission isangano rakaumbwa kuti ringe richidhila nezvakaitika kare. Zvakare risangano unge richikurudzira kuti vanhu vataurirane iyanani sezvakamboitika kare. Saka naizvozvo tinokurudzirawo sangano reNPRC kuti iite adopt atinoti a victim centered approach and kuti viite prioritize zvinodikana nemavictims and also to respond to their expectations.
Sei muchidare vagombe, chii chamakaona chisiri kuitwa nenzira yakanaka?
Zvinhu zvatinoramba tichikurudzira nekungoyeuchidza sangano yeNPRC kuti zvakakosha kuti ringe richishanda nevanhu vakashungurudzwa mumabasa avo ose avari kuita. Nyange zvavo tisina patinonongedzera kuti vanhu vari kusiyiwa panze, vanhu vakashungurudzwa, asi ikurudziro yedu yatinoramba tichingotaura nezvayo tichivayeuchidza kuti zvakakosha kuti sangano yeNational Peace and Reconciliation Commission rishande nemavictims and also kuti inge iriwo sensitive to the needs of survivors.
Ko
basa rose ravanoita
pavakauya munharaunda yokwenyu imimi, pane vamwe vakamboratidza kusafara here nemaitirwo azvakaitwa?
Ini ndinoda kutenda zvangu kuti pavakauya kumanikaland kuzoita constitute kana kuti kugadzira inonzi manikaland provincial peace committee, ndinoda kutenda zvangu kuti venational peace and reconciliation commission vakabata stakeholders pose kusanganisirawo nesu vanhu vakashungurudzwa. Ipapo ndinoda kutenda zvangu, izvozvo tinoda kuzvikurudzira nekuzvitenda kuti NPRC vari kuita zvinhu zvakanaka, but zvinhu zvandirikungotaura kuti zvakakosha. Saka naizvozvo chinhu chakakosha chinofanira kuramba chichitaurwa nezvacho kuitira kuti veNPRC vasazokangamwe nezvazvo kuti mavictims ndivo vanofanira kunge vari pacenter stage.